makampanis itaona vanhu vachingorasikirwa nemabasa zvakanyanyisa kufuura makore akawanda. Taona makampanis akawanda achivhara zvanga zvisingaitiki even nguva yecrisis yaya 2007-2008. Saka namba yemakampanis yavhara iyo zvino inenge yati kwirei kufuura makore ese. Ndiyo tambudziko riripo.
Zviri kukonzerwa neizvi?
Zvikonzero zvakasiyana-siyana kubva kune ivavo vano operator, kana muchibvunza kuti sezvo makuto retrencha vashandi makutoda kuvhara department iyi kana muda kuvhara completely. Inyaya yei? Tinotaurirwa zvakawanda zvinosiyana-siyana, asi zvimwe zvacho zvine kuita nemutemo iripo. Kuti varidzi vemakambani havana shuwa kuti mangwana makambanis aya anenge ari avo. Mitemo iripo iyi yakafana nevana indigenization iyi, kuti munhu anogona kutorera chinhu chake kana zuva ripi. Mitemo inoiswa vusiku, vanhu vakarara zvikumuka mumwe akusana zvachinja. Saka environment yacho inenge isina kumira zvakanaka kuti vanhu vachengete mari dzavo ipapo. Ndiyo dzikonzero dzakati wandisei kuti vanhu havana shuwa remangwana ravo kuti mari dzavo dzinenge dziri sefu here, pakuti ndingatenga meshinari ndiendere pamberi nebusiness, because business iro rinogona kutorerwa. Saka vanhu havana chivimbiso nekuti vanenge vane business iroro here remangwana. Saka vanhu vaita zvokuwanda-wanda zvechikiyekiya havachati zvokuita zvebusiness.